Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechipiri kurume 6 2018 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ni studio 7 iri muWashington DC Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi vanhu vanoti vari kurohwa nemasoja kuchinoi vachinzi vakaenderei kumusangano weMDC Alliance nesvondo mwaka wekutengesa fodya unotanga varimi vachivimbiswa nemabhanga nebhanga guru renyika kubhadharwa mazana matatu emadhora pazuva imwe yacho mari ichiiswa mumabhanga avo iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Nengo dze MDCT gumi nembiri dzinonzi dzapiwa nedare rebulawayo mukana wekubhadhara mari yechibatiso kuitira kuti dzitongwe dzichibva kumba. Vanhu ava vari kupomerwa mhosva yekuita mhirizhonga nemusi wesvondo pamahofisi eMDCT mubulawayo makare. Vamwe vagari vemuchinoye vanoti vari kurohwa nemasoja vachinzi vakaenderei kumusangano weMDC Alliance wakaitwa nesvondo. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Mumwe wevanhu vakarohwa nemasoja nezuro ndivaKelvin Mawani ava vanogara mumusha unogara veruzhinji wecherima. VaMawani vanoti musoja akavarova aivapomera mhosva yekufarira bato reMDCT achiti ndivo vakakokera musangano wakaitwa nesvondo.
Chizvakaitika chaiko?
Hamuona handi pane timu yakanga ichina mamaposta makusina ikwachamisa saka masoja vafana nacho. Wabva rohwa nechi bhoza akasvika mhino zvakasvika chiita musikana vainama maposta ino vanototi kusiyana netimu iite zvairi kuita vari kunama maposta avo siyana navo zvikanzi sika iwo wangotori nevanhu ivavo manheru ndipandikangotsvira ivavo
vamahwani vanoti zviri kuitwa nemasoja zvinotyora kodzero dzavo dzekutsigira bato ravanoda vamahwani vanoti mapurisa pari zvino vari kuedza nepavanokwanisa kuti nyaya yavo inzwike nematare
zviro ndizvo zvavaita nditsvagira izvozvo vakatouya vanotonditsvaga kumba vakazondiona ndiri musoro vaitondidhoketera kuti takaribata mumaoko
vatiyaitanzi hapana zvamunondiita kana ndimusoja muna zvamunoitaana
chamunombondiita
nagaro
vese vepurisi venyu vakanotoramba uchitoendera mberi nenyaya yacho iyoyo takutokuingai takawanda
Mumwe mugari vatafadzwa chatima vakarwa nemusoja wavanoziva vakaenda kunomangara kumapurisa vanoti masoja anogara munogara veruzhinji ave kushanda kuongorora vagari kuti vanotsigira bato ripi vachatima vanoti masoja mana ari muwadhi mavo vachishidzira vagari vanotsigira mamwe mapato asiri bato rezanu pf
Ya, chikushamisa njoti masoja ari kuoneka izvinova mwato kuma 4 months 5 months vari muno vasingaende kumaningi kumabaraki kwavo vari kudzimba masoja aya akatodeployiwa kuti ashandire munzvimbo maari as intelligence gathering yekuti vaone kuti zvinhu zviri kufamba sei saka masoja ndiwo ari kuda kushandiswa pa this campaign vatokambina izvozvo vachitokambina rangwena atogara mulocation matirikugara
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remapurisa, asi mutauriri wemasoja vaAlpheus Makotore vatiti vanyorere mibvunzo padandemutande ravo asi vanga vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Mumiriri wechinhoi muparamende uye vari chiremba Dr. Peter Matarutse vabvuma kuti ndivo vaongorora kukuvara kwavamahwani nhasi. munyori mukuru mubato reMDCT muchinoi vaEdward Kadewere vanoti vechidiki vebato iri vakambonetsana nemasoja apo vaikokera musangano wavo pachitoro chepachengaose muchinoi. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Ata Chigoriwa.
Zvarwa zveZimbabwe zviri kuBritain nhasi zvaratidzira pamuzinda weZimbabwe muLondon ndokusiya gwaro renyunyuto kumutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa nehurumende yavo. Vanhu varatidzira ava havasi kufara nekutsakatika kwakaita vaitaidza mara makore matatu apfuura. Varatidziri ava vagunun'unawo zvikuru pamusoro pekupfurwa kwevanhu nemapurisa kwakaitika muHarare masvondo apfuura, vachiti hurumende inofanirwa kutora danho rinoonekwa rekurwisa hunhu hwemapurisa hwekurova nekukuvadza vanhu kusanganisira kuuraya. Mukuzeya nyaya iyi, tabata mumwe wevanga vachikokera chirongwa ichi chanhasi kuLondon, Vasilvanus Mudzova, kuti tinzwe zvizhinji.
Ichikotanga chiedzwa ndechekuti vanhu vazhinji vanga vaitarisa mhuri asi zvinhu zvakare vanga vaitarisa onyeku kushayikwa kwakaita mukomana anonzi Itaidza Mara mupolisi brutality imomo. Hapana ongororo yakaitwa makore matatu ashayikwa iwayo, pamwe chete nezvimwe chete zvokuti kufa kwakaita nevakapfurwa nemapurisa vana natori yakateke vakatarisa kushayikwa kwakaitwa vana 29 nzira vakazowanikwa vakafa, zvokuti mukatarisa mukuru wenyika vaEmerson Mnangagwa zuva rapfuura rinodedzera kuti aiwa 2008 maelections angari peaceful asi munhu wese anoziva mhirizhonga yakaitika. Saka ndezvekungoti mhirizhonga dzese dziri kuitika kushayikwa kuri kuitika vanhu kwavari hapana hazvina basa hazvinei nesu asi ivo kuti vanotarisa zveutungamiriri hwavo chete.
Gwaro rwanyorwa urwo rukapiwa veHigh Commission yeZimbabwe manga makanyorwa kunzi kudii?
Zvanga zvirimo zvanga zvakanyorwa tanga tirikuchema tirikukumbira kuti avo vanova vakapedza upenyu hwemukadzi anonzi Anatoria Kaseke akanga akazvitakura venda neavo vakapedza upenyu waZefanaya Nhamo zvakare pana Sekerodi vave vanozikanwa vave vanounzwa padare remitemo rive rinotarisa nyaya yacho zvakare pave paitwe inquiry yekutarisa nezvazvo nezvakare tanga takanyorawo mugwaro iri kuti tikuda kuziva kuti Itaidza Mara zvasvika pada amakore matatu mhuri yake kadzi Shifura nevana vaviri vanoda kuti vazive kuti zvii zviri kuitika. Hurumende inoti iyo inotichengetedza iri kutichengetedza here? Nekuti kana tichiti isusu Zimbabwe is open for business, Zimbabwe is supposed to be open also for Itai, tizive kuti zvii zvakaitika kuna Itai. Saka ndozvatanga takaisa mupetition yedu muzuva ranhasi.
Maonawo vaitambira sei ivo veHigh Commission yeZimbabwe?
Munoziva zvinonetsa ndezvekuti magwara anenge anenge achiziva zvavo mhosva dzavo dzavainadzo vatane kutiza vatangopinda kuti tive tinoisa petition yedu hapana anga achiimba hapana anga achasei kungotiona kwavaivabva vavhura chiiivatiza kwakutodaidza mapurisa but zinokuziva kuti hatina mhirizhonga tanga taramba tirimo takamira tichitaura kuti tatinoda kungosiya petition kuti mutisvitirewo kuna ivo vamunangagwa.
Avo vanga vari vaSilvanus Mudzova vachitaura vari muLondon. Kota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaRex Tillerson vasvika muAfrica murwendo rwavo rwekushanyira nyika shanu dzinoti Ethiopia, Kenya, Djibouti, Chad neNigeria. VaTillerson vari kusimbaradza nyaya dzekutengeserana, kurwisa vanopfurikidza mwero uye kukurudzira utongo hwejekerere muAfrica. Ngatinzwei vaTillerson vachitaura.
In my previous life, I spent quite a bit of time in Africa, and my firm belief is that there is ample opportunity on the continent for economic growth, for greater prosperity, and for responding to global challenges.
Mupenyu wangu wese ndakagara muAfrica kwenguva shomanani, asi muonero wangu ndeyekuti Africa ine mikana yekusimudzira upfumi, kuitira rakanaka remangwana yaro, uye kuona kuti zvainotarisana nazvo pasi rose zviitwe nenzira dzine chiremera. Ndinotarisira kudzoka zvakare kuAfrica tichivaka pamwe chete musimboti wakasimba pakati peukama hweAfrica neAmerica, uye zvinosanganisira kushanyira Chad, nyika isati yambotambira gurukota reAmerica rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika.
Mukuzeya nyaya yerwendo rwavaTillerson urwu, Blessing Zulu abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reElizabeth Glazer Pediatric AIDS Foundation, Dr. Roderick Machekano, kuti tinzwewo maonero avo.
rwendo rwaPaterson runoratidza kuti vanenge vanongova nechinangwa chekufambisa zvinhu zvavo zveamerica chete. Handifungi kuti chinangwa chavo ndechekuti dai vatarisa manyika dzakawanda dzavanokwanisa kukurukura nadzo.
Ko, tichitarisa hurumende yavatrump muchienzanisawo navaobama, munoona paine musiyano wakaita sei pakudyidzana neafrica?
Chete, vatrump zvavo vachangopinda mukutonga, atini tingati vaane gore vapinda pachigaro, asi pari zvino hatisati taona kuti vatrump vane hanya neafrica zvakanyanya zvokuti vangava vanotarisira kuti vangada kubatsira nyika dzedu dzemuafrica. Nokuti kana tichitarisa vaobama, tinoyeuka kuti vakashanyira nyika dzekuafrica dzakati wandei maererano neyatinoti aid yanga ichipiwa neamerica, yakaramba ichingori yanga yaka ichitevedzera zvanga zvichiitwa navabush. Kunyanya munyaya dzezveutano vakaramba vakamaintaina that, asi pakapinda vatrump pakatombova nekushushikana kukuru chaizvo pavaida kukata kuti vareduce mari inopiwa kunyika dzeafrica dzichinangana kunyanya nezveutano, nyaya yechirwere chemukondombera. Saka vatrump hatinyatsoona kuti chinangwa chavo pakuda kubatsira africa chiri papi, hachisati chabuda pachena. Pamwe vachachinja zvavo, asi so far hatisati taona kuti vane africa pamwoyo pavo.
Asi tichitarisawo kutengeserana nenyika dzakaita sana China, totarisawo kueuropean union, kuamerica haizosaririri here ikadududza panyaya dzekuti nyatso ita mushandira pamwe kana kudyidzana nenyika dzemuafrica idzi?
Izvozvo ndo zvinhu zvavasiri kuona manje. Apa tichitongotarisa zvehurumende yavatrump, mainterest avo haasi kuva anoratidza kuti vari kutarisa pamberi sekutaura kwamuri kuita. Asi patakamboenda kune umwe musangano wakanga uchiitwa nevecongress, tichinzwa ivo masenata achibvunza vanga vauya, pakauya vana vabiti nana vachamisa vachivabvunza, vaida kunzwisisa ivo kuti izvo China chii chairi kuita munyika yeZimbabwe, zvichireva kuti mamwe maparts egovernment kana kuti tingati aivanotonga iyo Congress neSenate vanoda kuziva kuti izvo dzimwe nyika dziri kuitei muAfrica, vari kudyidzana nevamwe sei.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reElizabeth Glazer Pediatric AIDS Foundation, Dr. Roderick Machekano, vachitaura naBlessing Zulu weStudio 7 vari parunare muno muWashington DC. Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860-15460-15580-6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na 8 p.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk, ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Makateerera kuStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mashoko ekushaya kwemusungwa wezvematongerwo enyika kuEritrea kwaita kuti vanhu vatarisire nezvemajeri akavandika enyika iyi, uko vamwe vevakarwira kuti nyika iyi iwane kuzvitonga vari muhusungwa vasiri kumiswa pamberi pematare edzimhosva kwemakore anodarika 16. Kukandirana mashoko mune zvekutengeserana kwakonzera kudzikira kwemisika yepasi rose, nhasi zvichitevera kusiya basa kwachipanga mazano chemutungamiriri wenyika vaDonald Trump vaGary Cohn. Vaive mumwe wevari muhurumende yaipikisa zvikuru urongwa hwavaTrump hwekudzika zvikamu 20 nezvishanu kubva muzana zvemutero pasimbi dzinenge dzatengwa kubva kunze uye zvikamu 10 kubva muzana kwemutobvu kana kuti aluminium inobva kunze. Zvizvarwa zveZimbabwe zvakabatana nezvekukinya nenyika dzekuchamhembe kweAfrica zviri kugara muSouth Africa nemugovera wapera zvakaparura homwe yeDiaspora Care Forum, iyo ichange ichibatsira nhengo nemari dzekutamisa kana dzafunga kudzokera kumusha, kutanga mabhizimusi kana kubatsirika nekunovigwa kumusha kana dzichinge dzashaya dziri kunze kwenyika, uye mhuri ichiwanawo cheuviri. Mumwe wevakuru veDiaspora Care Forum vaSolomon Chikowero vanoti vakaona zvakakosha zvikuru kuti vatange chirongwa ichi mushure mekuona matambudziko anosangana nevakawanda kana vafunga kudzokera kunyika dzavo asi vasina mari, kana kuti pakaita rufu asi pasina hurongwa hwekubatsira mhuri kuti itakure mudikani wayo kuenda kunomuchengetedza kumusha. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Chonga Kandemiri weStudio 7 abata vachikowero kuti tinzwe zvizhinji.
Takatarisa isusu tikaona kuti maZimbabweans vari kunze kwenyika vakawanda zvakadii, asi pane nyaya mbiri dzinotinetsei kunze kwenyika kwavanenge vari. Yekutanga ndiyekuti kana munhu achinga ashayika, vanhu vanoita dambudziko zvikuru sei nekuti munhu iyeye mutumbi wake uwanikwe uchitwa repatriate kubva kwaanenge ari kuenda kumusha. Ndo chekutanga. Chechipiri, zvinhu zviri kuchinja, vanhu vakawanda varikuda kudzokera kumusha, asi kuti isusu tidzokere kumusha foreign investor ndiyo inotanga kutungamira kuenda kumusha kwako. Saka munhu wese ari memba yeDiaspora Care Forum vanoungana voita macooperatives vochitanga kuenda kunoinvesta kumusha. Saka itende kuti vaende vachitevera foreign investor kumusha, ka vanoenda vachiti isusu tauya nemari dzedu toda kuinvesta mubhizinesi rekuti.
Chii chinotariswa vachikovero kuti munhu azove nhengo yeDiaspora Care Forum?
Kunakidza kunoita Diaspora Care Forum ndeyekuti hapana zvakawanda zvinotariswa kuti titi munhu une passport ine pemiti here. Chatinoda ndechekuti are you identifiable, une chitupa here, une passport here. Hazvina basa kuti une bank account, nekuti pane anonzi maunderwriters ndo vanotora mariski ekuti kana chinhu chikasaitika, kana kuti munhu akafa ndo vanobhadhara mari iyoyo kana isati yasvika patiri kuda isusu.
Chirongwa ichi chakanangana nezvizvarwa zveZimbabwe chete here uye vari muSouth Africa chete here vachikoero?
Aiwa, chirongwa ichi hachina kunangana nezvizvarwa zveZimbabwe chete, asi chakatanga nezvizvarwa zveZimbabwe chete. Asi chirongwa chakanangana neSADC. Kutaura kwatiri kuita izvozvi, Vhiki rinouya one of the underwriters ari kutoenda kuZimbabwe kunotaura nemabhengi ari kumusha kuti vaone kuti vari kumusha vangakwanise kubhadhara sei mari iyoyo, nekuti tekairi loncha iri eSADC initiative.
Tinoona kuti kune zvirongwa zvakawanda zvasimudzwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika zvakanangana nenyaya dzekubatsira vemabhizimusi, kubatsira vanenge vashayika kana kubatsira pamatambudziko. Chii chamunofunga kuti michirongwa chenyu chingange chakazosiyana nezvimwe zvese zvakaitwa izvi?
Chedu chine 2-in-1 yakafanana nemagumbeza vanoti 2-in-1 aya. Chekutanga ipolisi yekuti munhu kana achinga ashayika hapati kuzonetseka kuti hapana mari yekuti munhu uyu aendeswe kuba kunovigwa. Chechipiri ndechekuti munhu anopinda mubusiness forum through macooperatives akufandwa neplatform iyaya yekuti vanhu vanenge vachinzunga naye mungave 5 mungange muri 6 mungange muri 10 moungana moti toda kuita business rekuti. Saka munoona kuti ndokusiyana kwatinoita nevamwe kuti zvinorova shiri mbiri ine dombo 1.
avo vanga vari mumwe vevakuru veDiaspora Care Forum vaSolomon Chikowero vari parunare kuJohannesburg kuSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Apo makakatanwa ari mubato reMDCT ave kukonzera mhirizhonga pakati pevamwe vakuru vakuru nevamwe vatsigiri vebato iri, vamwe vanhu vanoti vatungamiri mune zvematongerwo enyika vanofanirwa kuita zvose zvavanogona kuti pasave nekusarurama kuchishandiswa marudzi munyika sezvo izvi zvichigona kuparadza nyika. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Vasamukele Hadebe inyanzvi mumitauro uye vanoshandawo neChris Hani Institute kuSouth Africa. VaHadebe vanoti kupatsanurana kuchishandiswa marudzi idambudziko ragara riripo pasi pose, uye muAfrica dambudziko iri rinoramba riripo nekuda kwekuti marudzi akasiyana-siyana akabatanidzwa pamwe chete kuve munyika dzakasiyana-siyana dzakavepo mushure mekurwisa utongi hwevapambe pfumi. VaHadebe vanoti vanhu vakatungamira mukuti nyika dzemuAfrica dziwane kuzvitonga vakadai sana mushakabvu Joshua Nkomo vainzwisisa dambudziko iri, ndosaka vaedza pose pavaigona napo kuti vanhu vasazvipatsanura kuchishandiswa marudzi.
Ndinogona kuti semunhu akashanda nathe late President Tsvangirai, handina kushanda naDr Nkomo asi ndaverenga bhuku ravo. Tinoziva kuti these are the two leaders, both who sacrificed personally chinzvimbo zvokuti vaipinde panyanga ipapo vakati no for the unit of the country regard it as a zvifure izvi. So those are the two to me icons, because ini ndakashandana na the late Dr. Tsvangirai and I traveled throughout the country kumatevenu kwese kwese, and I didn't see people vanochiti uyu by the way ari kubva kubhuhera. It was not an issue. So we are saying that's the same message Dr. Nkomo, they were saying Dr. Nkomo kwese kwese, Dr. Nkomo kwese kwese. Why? Inyaya yekuti mutungamiri ane gwara ari kuta kuachieva certain objectives.
Vakanangana nekurwisana kuri kuitika mubato reMDCT uko kunonzi nevamwe kwaive kutora ruvara rwemarudzi. VaHadebe avo vanoti vakashanda namushakabvu vaMorgan Tsvangirai pamwe namuzvare Tokozani Kupe nevamwe vakuru vakuru vebato iri vanoti vanorwadziwa zvikuru kuona kurwisana uku. Vanoti sekuziva kwavo mushakabvu pamwe namuzvare Kupe vanhu vaisaita zvekusarura vanhu vachishandisa rudzi. VaHadebe vanoti kune vanhu vakawanda vanogona kuda kushandisa nyaya yemarudzi kuti vawane rutsigiro mune zvematongerwo enyika, asi vanoti zvakakosha kuti vatungamiri vai vanobuda pachena vachishora nyaya iyi nekuti inogona kuparadza nyika. VaHadebe vanoti vangomuna vatsvangirai vanhu vakapa mucherechedzo wekuti vatungamiri vanogona kuwana rutsigiro kubva kune veruzhinji zvisinei nerudzi, vachitiwo vanhu vanofanirwa kukoshesa mucherechedzo wakadaro.
If all of them are true leaders, tiri kutarisira kuti ngava rise and they address nyaya iyi, because my perceptions kufungisira kwevanhu kuti nyaya yakuendera kudivire rekusarusana nemarudzi. Even both of them, both sides should rise to show kuti this is not how things should go, even if the my perceptions kana ari real, because mukavhumira izvinhu izvozvo zvichienda mberi maurayo nyika. Africa yakara ichiziva kuti tine problem iyi. Whenever it raises its head, vanhu vanofanira kuita sei? Kuona kuti no, apa takurasika.
Mutauriri webato rezapu vaipitule Maposa vanoti semaonero avo modzi yerusarura kuchishandiswa marudzi munyika yakasimwa apo vatungamiri vehondo yerusununguko vakabuda mubato rezapu vachinovamba bato rezanu mugore ra1963. Vanoti rusarura urwu rwakazonyanya kuwedzera panguva yeutongi hwevaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. VaMaposa vanoti kushandisa nyaya yerudzi mune zvematongerwo enyika itsika inoratidza kuve kumashuresa munyaya dzebudiriro, vachitiwo vanhu kunyanya vatungamiri vezvematongerwo enyika vanofanirwa kugara vachitaura pachena nezvekuipa kwerusarura rwakadai. Vanoti munyaya dzezvematongerwo enyika vanhu vanofanirwa kusarudzwa kuve vatungamiri nekuda kwezvavanoziva kana zvavanogona, kwete kuti ndeverudzi rupi.
Idambudziko riri kunyanya kukonzerwa neyatinoti primitive thinking, avo vanofunga kuti kana munhu achibva from a certain and particular tribe ari nani kudarika mumwe. Tikona zvakare pfunga yekuti kana ndichibva kutribe ine vanhu vakawanda ndiri nani kudarika avo vari kubva kumaminority tribes. Asi ipfungwa yakasara munguva yapfuura Noti mazuwa atura manasunoi, mazuwa atufana kutarisa. Yatinoti merit and competence kana tichitarisa kuyanyanyaze utunga miriri.
Vamaposa vanoti vanhu vanofanirwa kudzidza pane zvakaitika muRwanda mugore ra 1994 pakurwisana pakati pevanhu munyika iyi verudzi rwechihutu neverudzi rwechitutsi uko kwakauraisa mazana nemazana ezviuru zvevanhu.
Kana tichitarisisa nhoroondo dzepolitics dzemarudzi kunyanya muAfrica munomo, tiri kuona dzine matambudziko akawanda adzinokonzera. Tiri kuona macivil wars akawanda wanda muAfrica, zvokuti kana muno muZimbabwe chaimo tikasazvigadzirisa paine nguva, tikasatora matanho okuti zvipere izvi, tiri kuzviisa panjodzi yokuti tiwanike tava mumassive strife kurwisana pakati pemarudzi, asi vanhu vari venyika imwe chete. Takambozviona zvichiitika muRwanda.
Vatyanai Masia, ava vanodzidzisa public administration paUniversity of Pretoria South Africa, vanoti vanoona kupokana kuri kuitika iko zvino mubato reMDCT kune chekuita nenyaya yemarudzi. Vanoti hazvishamise kuti mune zvematongerwo enyika vamwe vanhu vashandise nyaya yemarudzi, asi vanoti iyi haizi tsika yakanaka. Vamasiya vanoti vanhu vanogona kudzidza zvakawanda kubva munhoroondo yava Barack Obama, avo vakambove mutungamiri weAmerica, zvisinei kuti ndeverudzi rwechitema urwo runove nevanhu vasina kunyanya kuwanda munyika iyi zvichienzaniswa nemamwe marudzi.
Tikatarisa zvakaita sekuAmerica, nyaya yaBarack Obama akasarudza nebato rake remaDemocrats kumira nemeseji yakanga ichiita transcend a racial divide or color.
MDCT muri kuitwa makakatano ekuti ndiani otungamira bato iri. Mushure mekufa kwevaive mutungamiri webato iri vatsvangirai, uye makakatano aya ave kukonzera mhirizhonga pakati pevatsigiri vava Nelson Chamisa nevamuzvare Kupe. Vachamisa vanoti ndiwo mutungamiri webato iri mushure mekudomwa neNational Council yebato iri. Asi muzvare Kupe vanoti zvakaitwa izvi hazvizi pamutemo, uye ndivo vakafanira kubata chigaro chemutungamiri webato sezvo varivo vakasarudzwa semutevedzeri wavatsvangirai pakongresi yakaitwa mugore ra2014. Ndakamirira Studio 7 muvulawayo, ndini Taurai Shava.
Gurukota rekuRussia vaSergei Lavrov vasvika muZimbabwe. Godwin, ungatiudze here kuti zvakamirawo sei ikoko?
Ndikati kutaura kudai, vaLavrov vasvika paHarare International Airport and Paris zvino vari kutaura negurukota rezvekunze kweZimbabwe vaSD Moyo. VaLavrov vari muZimbabwe kusvika mangwana masikati, umo vanotarisirwa kunge vachisaina zvibvumirano zviviri munyaya dzeupfumi zvakanangana nenyaya dzekurima nenyaya dzemaindustry, pamwewo nechirongwa chavo cheGreat Dyke Investment chekumaina platinum kuDawendale.
Aha, pane here vati vambouya vekuRussia kuZimbabwe sezvaitika izvi?
Ivo vaLavrov vane chikwata chana muzvina bhizinisi chavari kufamba nacho, and mangwana urongwa hwavo ndehwekuti vachasangana nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, vozoita futi umwe musangano navaSD Moyo, vozoita futi umwe musangano nevanhu vemabhizinisi kuMikus Hotel vasati vadzokera. Munoziva kuti muno muZimbabwe magara mune mamwe maRussians anga achitorimo, kambani yeDZP Posky yanga ichishera mangoda kuchimanimani. Ndimwe kambani yakatorerwa mugodzi nehurumende.
Alright, Godwin, yeah. Waita ako Godwin, nguva yati perera, tinotenda zvikuru nezvawatiudza. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise musoro wedu nhau dzedu dzanhasi. Mwaka wekutengesa fodya unotanga varimi vachivimbiswa nebhanga guru renyika kubhadharwa mazana matatu emadhora pazuva, imwe yacho mari ichiiswa mumabhanga avo. Vanhu vanoti vari kurohwa nemasoja kuchinoi vachinzi vakaenderei kumusangano weMDC Alliance nesvondo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana mangwanani. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga. Ndokusiyai muina Gibbs Dube achikupai chirongwa chendevele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 7 kuMbimbitho 2018 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje, inkokheli yohlangothi lwabasakhulayo kubandla leZANU-PF lamhla ingene umhlangano wokuqala selokhu kwenziwa i-Extraordinary Congress. Unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe omhlaba jikelele, uMnumzana Rex Tillerson wethekelela izwekazi le-Afrika wokuqala. Iningi lamalunga edala lePhalamende leZimbabwe baveze ukudana okumangalisayo ngokukhahlanyezwa lobudlwangudlwangu obhekiselwe unkosikazi unkosazana Thokozani Khube. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe omhlaba, uMnumzana Rex Tillerson wethekelela izwekazi le-Afrika kwakuqala lokho wathatha isikhundla leso phansi kombuso kamongameli Donald Trump. Kulolu hambo wethekelela amazwe abalisa le-Ethiopia, iKenya, iJibuti, iChad leNigeria. Asizweni ekhuluma ese-Afrika.
In my previous life, I spent quite a bit of time in Africa, and my firm belief is that there is ample opportunity.
Empilweni yami yonke ngahlala eAfrika okwesikhatshana nje esilutshwana. Kodwa engakunanzelelayo ukuthi lelizwekazi lilamathuba amaningi okuthuthukisa inotho ukuze libe lelakusasa elihle. Kukhangelelwe njalo ukuthi ngizaphindela e-Afrika ukuze sincedisane ukuthuthukisa ubudlelwano obuhle phakathi kwelemelika lezwekazi le-Afrika.
Iningi lamalunga edala lePhalamende leZimbabwe baveze ukudana okumangalisayo ngokukhahlanyezwa lobudlwangudlwangu obubhekiswe kumsekeli womkhokheli we-MDCT uNkosazana Thokozani Khube labanye abesifazana abakhangele ukuncintiswa kukhetho lwalonyaka ngoba ilizwe selifike esigabeni esiphezulu sokulungiselela lolu khetho. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Iningi lala malunga edale lePhalamende aveze insolo yawo ngodlakela olusebandleni leMDCT bethi lulakho ukuphazamisa amalungiselelo kanye lokhetho ngokwalo lwalonyaka hathi ebandleni leli kuphela kodwa laselizweni lonke jikelele. Umlawuli wedale lePhalamende leZimbabwe uHonorable Jacob Mudenda usole kakhulu udlakela lweMDCT ethi seluzadala ukuthi impumela yokhetho igcine ingesemukeleki laloba lungabe luqhutshwa kuhle.
Ubudlwangudlwangu sibufuni. Abantu kumele bekhulumisane, akumelanga bathwaleni induku kumbe izigodo betshane. Abantu kumele bakhulumisane ngaso sonke isikhathi ukuze batholeni indlela eyaphambili kungela udlwangudlwangu.
UNkosazana Sithembiso Nyoni, umphathintambo wendaba zabesifazana lezabatsha, uthi indaba zombusazwe asizo zokulwela abantu abahlukane lokuhlukuluza uNkosazana Thokozani Khube bemdelela ngoba engowesifazana.
I-politics ayisiyo ndawo yokulwela, indawo yokulungisa isizwe. So abantu abangena ku-politics bezechaya abanye sicela basixolele. Thina abanye sifuna omama bangene ku-politics ukuthi ndawonye silungise ilizwe lakithi.
Unkosazana Sikhanyisiwe Mpofu onilunga ledale lePhalamende emele iMathebeleland North uthi buyadanisa ubudlwangudlwangu MDCT njalo ukwephulwa kwesisekelo sebandla kulihlazo.
Yesi libonile udlame udlakela oluwenzakale emngcwabeni kaTswangirayi umkhokheli weMDC lolwenzakale kobulawayo. Kuyadanisa kakhulu ukuthi ubone abantu behlamukela umuntu ongumama endawonthe esigudleni sokuthi umuntu ongumama kumele akhwezwe laye ukuthi abe ulelungile laye ukuthi abe yinkokheli.
Elinye njalo ilunga ledale leMathebeleland North ebubi unkosazana Madeline Bebe laye uthi ubudlwangudlwangu obubhekiswe kwesifazana ku-MDCT loba kuliphi ibandla kulihlazo.
Udlakela lolu thina njengabomama beZimbabwe kumbe sithi omama beMat North engibo mina silibona njengento engafanelanga ukuthi ibe khona ikakhulu nxa sikhangele umuntu wesifazana. Umuntu wesifazana ubevele eswele ithuba kwisikhathi ezedlulileyo. Khathesi ngenxa yokubunjwa kwesisekelo sombuso esitsha bese siphiwe ithuba njengabantu besifazana ukuthi lathi sizuze ithuba lokukhokela.
Unkosazana Mildred Mkandla okhankasela ukuba lilunga ledale lePhalamende emele izaphu uthi bayamdelela uMakhuphe ngoba ngowesifazana njalo uphuma eMandebeleni.
Mina ngokubona kwami udlangudlwangu lobenzakala ngoba uKhuphe nguMakhuphe. Olubana uKhuphe bengu-Mr. Khuphe ngabe kakubenzakalanga lobo udlwangudlwangu.
Elinye njalo ilunga ledale lePhalamende unkosazana Priscilla Misi Hayirambu iMushonga uthi udlakela olukwi-MDCT uyalwazi ngaluthandabuzi ngoba waphuma yilo.
Nxa ungumuntu ongumama uzacabanga ukuthi kungcono ukuthi ngiyezihlalela ngikhaya ngigcine abantwana kulokuthi ngihambe ngiyefake impilo yami endaweni lapho ukuthi abantu bamaminxase ngifile akula muntu ozabe yaxhasa.
Iningi emhlubulweni weMandebeleni leNkabazwe bayakusola ukuhlukunyezwa kukaMakhuphe lobudlwangudlwangu obuqondiswe kuye labanye abasekela umbono wokuthi nguye obekumele athathe intambo zokukhokhela iMDCT hathi okwenzakalayo manje. Ngimele iStudio 7 iseHarare ngingu-Anastasia Ndlovu.
Sasa mhla ka 8 kuMbimbitho lilanga elabekwa ngumanyano wamazwe omhlaba oUnited Nations elokunanza amalungelo abesifazana ele International Women's Day. Asizweni indikimba yalonyaka kanye lokuthi umkhosi lo uza kwenzelwa ngapi kumphathintambo ogatsha olubona ngabesifazana labatsha kuhulumende unkosikazi Sithembiso Nyoni obekhuluma lamuhla emkhosini olandulele leli langa eHarare.
Itimi yethu yalonyaka ukuthi sinike amandla kubomama ikakhulu ngezomnotho bazenzela imali bazenzela amabhizimusi azasupporta izimuli zabo. And lonyaka itimi yethu siyithatha sihambise zabelweni sizabe sisenkayi eMathebeleland North eGwelutshena Development Center. Sithemba ukuthi abantu abaningi bazabuya ikakhulu ngoba sithageta umama ovela ezabelweni.
Tiyani indlebe kusasa lapho esizalethulela khona okuza kwenzakala kulomkhosi eGwelutshena kanye lokuningi okuphathelane lentuthuko yabesifazana kumsakazo wenu weStudio 7 kanye lakuhlelo lweLive Talk Women's Roundtable. Asihluzeni bomama.
Ubudlwangudlwangu obusebandleni leMDC lulakho kuphela nxa iziphathamandla zebandla leli zingafunda indlela uMoyi uJoshua Nkomo akhokela ngayo engabadlululi muntu lomhlobo kumbe ngombala waze wabizwa ngokuthi ngubaba wesizwe. Lo ngumbono owethulwa ngabantu abajiyeneyo kuhlandla lethu lalamhlanje lokubheka ukulisana okukhona ebandleni leMDCT. UBenedictine Nhlapo usibhalo ludaba eseJohannesburg kweleSouth Africa.
Iningi labakhulumela eStudio 7 ngokulwisana okukhona ebandleni leMDCT bathi sifo esikhulu esesihlaselele libandla ikucwasana ngemihlobo ledlabuzane lokufuna ukuthatha intambo zombuso ngodlakela. Bathi sekusikhathi ukuthi inkokheli zebandla leMDCT zifunde ubukhokhelo obuqotho kumuyi okanye ungolo uJoshua Mqabungu Nkomo ukuze zikhiphele libandla kungxabangxoza ebhekanelalo. Ngesikhathi iZimbabwe ilwela uzibuse, okanye ungolo wayeyintandokazi elizweni lonke ebizwa ngabemihlobo yonke ngokuthi ngubaba wesizwe ngenxa yokuthanda lokuhlonipha imihlobo yonke ngokufanayo. Esebona ukuthi abantu bayaphela ngesikhathi sekugrawundi, wazehlisa wakhetha ukuzicindezela yena wadedela umbuso kamnumzana Robert Mugabe. Kuthe loba esefile, uMugabe wamveza ngokuthi the giant has fallen, kusitsho indoda ephakemeyo elamandla kade ngeke iqathaniswe amanye amadoda. Ilunga lentsha ibandla lezaphu kwele South Africa umnumzana Kanisha Sinkala wathi kulihlazo ukubona ibandla elilwe kanzima ukuqeda ubudlwangudlwangu bebandla leZANU PF sekuyilo eseliphila ngodlakela olumangalisayo. Umnumzana Nkala uthi ngalesi sikhathi sobunzima ebandleni leMDCT ukufunda kabanzi ngobukhokheli bukaMqabuko kungalisiza leli bandla.
Unkomo wayemele i-nationalism. Ofuthi ku-nationalism akula tribalism, akula muntu obizwa ngomhlobo, umuntu obizwa ngomntana enhlabathi. Endokumanje sesikubona ukuthi kuthiwa umuntu uyachaywa ngenxa yokuthi kuthiwa uLindebele kumele uyachaywa bizothiwa dissident ibuyela kini exotshwa emntari elizweni laseZimbabwe uthe kabuyele kibo, ikibo sokukuphi.
Umgcini hlalwe bandla lezaphu kwele South Africa umnumzana Bongani Halimana Ndlovu uthi obakhathazayo ukuthi umbango wezikhundla ebandlele MDCT usuphenduke waba yimpi yokucwasana emhlobo. Uthi njengoba iMDC ikuyadlelana kakhulu leMelika, ayifundanga na indlela umnumzana Barack Obama amukeleka ngayo njengomongameli weMelika kungakhathalekile ukuthi wayengumuntu wokuza onsundu njalo ovela emulini engalambali eqakathekiswayo kweleMelika.
E-America sibona abantu besebenza ndawonye baze bayekhethweni baphikisana baphikisana khona kungabi khona udlame. Lokho asikubiza ukuthi ukukhula kwezombangazwe. Asikubone eZimbabwe njengezaphu, sibona kuyibuntwana especially labo ababhizi kulezi nsuku betshayana bodwa, bebizana ngemhlobo, bebizana ngama-distant. Amagama anjalo kithi abatholakali.
Abanye ke bathi kwethusa ukuthi bandla elaphosi lakhokhela uhulumende ngemva kokunquba ekhethweni ka-2008 litshengisa udlakela olukhulu kangaka. Unobhala jikelele webandla le-United Democrats Movement umnumzana Andrew Nyathi uthi inkokheli eziqotho kufanele zenze njengonkomo owathe bona ukuthi abantu bayaphela wazehlisa wakhetha inkulumo zoxolo lokuthula.
Thina njenge-political party asikuzwisisi ukuthi kungani amanye ama-political parties ebona angazathi udlame, ucuku, ubukiwi kumele busetshenziswe ukuthi umuntu athole isikhundla.
Isizalo naseZimbabwe umnumzana Mikhail Dumani uthi nxa ibandla leMDCT lifuna ukuthula, kalifunde hatshi ngonkomo kuphela kodwa ngembali yonke yezaphu kusukela ekusungulweni kwayo.
Udlame lolo silubonayo abantwana, isifundo esasifunda kubaba wethu, sibambane njengenkuni manxa kule zinto ezinje. Ukubambana kuyinkalakade, abantu bonke ababuye back to original party kuzaphu okungalamsindo khona.
Okanye athi ke yena uthi kusemandleni enkokheli zaleli bandla ukuthi zehlise umoya, zikhulumisane kumbe ziqhubeke zihlakaza leli bandla lize liphele.
Buyelane ebantwini, lilungise into yenu ngentando yabantu, yikho ukwenza idemokrasi. Kathikalila kholalela la constitution na ukuthi ma ucakile kumele kwenziwe njani. Ensontweni kulapho umuntu ongaphambi ongaphikiswa khona, kodwa ephathini abantu bayakuphikisa.
Abanye ke bathi umkhuba wabanye eZimbabwe ngokucabanga ukuthi abantu besindebeleni abalalungelo lokukhokhela kodwa kufanele bahlale bengabasekeli kufanele uphele nya ngoba besithi yiwo isisusa sengxabangxoza esebandleni leMDCT. Abanye bathi lokhu kungaba yikho okwenza owayengumkhokhelwa lelibandla umnumzana Morgan Tsvangirai wakhetha abanye abasekeli ngoba ebona kusegcekeni ukuthi nxa engasekho unkosazana Thokozani Kube nguye ozakhokhela. Abanye ke bathi kudingeka abeyiswayo laba babonise ubukhokheli obulamandla ukubambana lobuthakazelelwa ngabaningi kuloba yikuphi abakhona ukuze babonise ukuthi labo bangalikhokhela ilizwe loba inhlanganiso ezinkulu. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapho.
Lingakhohlwa uhlelo lwe Studio 7 ngo half past 8 kusiya ku 9 ntambama kumakakazi awe 909 AM, lawe shortwave 12080, laku 15775 kilohertz shortwave. Ulive talk lamhla kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe olwe Diaspora Forum. Sixoxa ngenhlelo zokuncedisa asebehlala emazweni ngezikhathi zobunzima okuqoqela okubehlela nxa bebhubhelwe. Le yiStudio 7 lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC. Singakangeni esigabeni esilandelayo, wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. UZulu waseSierra Leone uvukele emadabukabusa ukuyangena indwendwe zokuphosela amavoti kukhetho lokudinga umongameli, amalunga edale lephalamende kanye lamakansila. Umongameli Ernest Bai Koroma webandla le-All People's Congress Party sokumele ehle esikhundleni lesi njengoba esisebenze amahlandla amabili okuyisikhathi esivunyelwa umongameli munye lamunye ukuthi abe kuleso sikhundla yisisekelo sombuso welizwe. Iziphathamandla zakwale Neymar zibikwa sezithatha amanyathelo alukhuni emzameni yokulungisa udubo lokuthengiswa lokusetshenziswa kwezidakayo elizweni lelo ngokwethula imithetho evimba ukusabalala kwalomsebenzi wokuthengiswa lula kwezidakamizwa. Inkokheli yohlangothi lwabasakhulayo kubandla leZANU-PF lamhla ingene umhlangano wokuqala selokhu kwenziwa i-Extraordinary Congress lomkhokheli webandla onguye njalo umongameli welizwe uMnumzana Emmerson Mnangagwa. Abasakhulayo labo bathethele lithuba ukukhonona ngenyathelo likalo owabe ngumongameli uMnumzana Robert Mugabe osekumanyano lo-retired Brigadier General Ambrose Mutinira asebebumbe ibandla eliphikisayo ele National Patriotic Front. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Izilogane besenziwa kulomhlangano bezikubeka sobala ukuba abasakhulayo laba bengalijabulelanga inyathelo eselithethwe ngumgabe. Abasakhulayo betshengisa ukukhathazeka ngalo bethi bebengalilindele. Omunye wabatshengise lokhu kukhathazeka ngumgcini sihlalo wabantwana abalabazali abalwa impi yenkululeko, i-Children of Zimbabwe National Liberation War Veterans Association, uMnumzana Innocent Mhlanga.
Ikabhawu yakhona actually ngithi thina kuyasimangalisa ukuthi umuntu umpresident former president besimrespecta thina njengebandla, yikho even enga-expelwanga akaxotshwanga emhlanganweni, but ngendlela asenza ngayo seyitshengisa ukuthi yena seyi-coward. And thina njengama-youth we're disappointed with him. That's why lapha sesithi phansi laye, but all along we used ukuthi simrespecte njengo-former president and also sasimthatha njenge-revolutionary icon. So thina sithi we are now disappointed and sesithi phansi laye asamfuni.
Kwasekelwa njalo ngophethe isikhundla sokuba yisikhulumeli sale nhlanganiso uNkosazana Belinda Sibusisiwe Cele.
Kodwa nxa sesizwe ukubambana labantu abafuna ukuphambanisa istability lokuthula kwabe sekungani bekube khona okubuyisiwe ngabasotsha ngesikhathi se-restoration, Operation Restoration of Legacy, sibona ngani silokungathabi besimbona yena enguye ozasikhuthaza ukuthi ama elections abuya lawo sizawina njani esinika indlela yokuhamba ngayo. Kodwa nxa esenguye sebambana labantu ukuthi bephambanise ukuphumelela kwema elections, yena sasimbona engumuntu ohlonipheka eZNPF. Akude nxa esengani sefuna ukuphambanisa lathi njengabakhulayo abatsha ukudu anything ukuthi silwele into leyi ethi ayilegacy esitshiyele ngabazali bethu. And if it means ukuthi singasakhulumisani laye, hayi yikho lokhu, it has come to that. We are the last line of defense and we won't apologize for that. Anyone obuyayo ukuzodestabilize that legacy, he stands as a threat and will do anything, not anything, but will do what we can against those kind of characters.
Emazwini akhe awethule kwabasakhulayo laba, uMongameli Mnangagwa wazise ukuba okwakhathesi kusesendihungahunga nje, beyikhona besalindele ukuthola iqiniso phezu kwalolu daba lukaMgabe lomthini.
The former president, Saitanyana, currently we see in the media
owake waba ngumongameli welizwe okwakathesi sizwa ngabezindaba phezu kokwenzakalayo. Ngokuya kwesikhathi sizokuba kwazi ukuthi kuyini okwenzakalayo. Sizothatha amanyathelo kuphela nxa iqiniso seliphumile. Kodwa iqiniso yikuba kasijajuliswa ngesikuzwa ngabezindaba, asazi ukuba liqiniso na loba hatshi.
Uthembise ukuzigcwalisa izifiso zabasakhulayo, uMnangagwa wabaxwayisa ukuba baqinise ukukhankasela ukhetho kusetshenziswa indlela zakulezi nsuku zokukhulumisana zebulenjini. Bekuhaywa ingoma ebezincoma uMnumzana Mnangagwa lequla lakhe lenkokheli ebandleni lakuhulumende. Ambience 2, Youth Singing. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Siyabonga kakhulu ke Mavis Gama ngodaba lolu. Esigabeni sethu lapho esikhangele impilo ephilwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe omhlaba, lamhla sibe lengxoxo loNkosazana Zoliwe Zulu osehlala eNew Jersey khonapha eMelika.
And kuthiwani, isikhiwa sithi pride comes before a fall. So ungafika uzehlise la ubone ukuthi izinto zihamba njani, ubusukhipha ke izithupha zakho, ukhipha izinto zakho, kuyakunceda empilweni.
Kuqakathekile kakhulu. Kule nhlelo ozenzayo ekhaya zokuncedisa abantu ekhaya,
inhlelo zokwenza kule project engisaphakathi kwayo, lazi kule nto engayinanzelelayo, ngathi ngisuka emsebenzini i-project yami yayingeye-retirement phobia, yayisithi underlying causes of retirement phobia. So ngananzelela ukuthi ngikhaya abantu umsebenzi yathuphela, abantu bahle beqasa ukudubeka, akusela mali ebuyayo, akusela izinto zisahambi, abantu sokuyikusuka from ukuhola 300 ubuze siyahola kumbe 20 kumbe $30 engancediyo. So sikhuluma nje kwakathesi kule project engiyincediswa ngabanye ukuthi sithole indlela zokunceda abantu bangikhaya, ukuthi umuntu abantu benelise ukulungisela i-retirement, ukuthi kube le ndlela yokuthi abantwana esanda umuntu kusuka ecollege uhlube kwazi ukuthi kukhitshwe izimali, ikhitshwe njani, ukuthi igcineke njani, ukuthi ingadliwa ngumkhonomi, ingadliwa ngumbuso welizwe, but ukuthi abantu bebe lakho ukuthi babe comfortable ukuthi noma ukwazi ukuthi sengishiye umsebenzi ngizathola lami ukudla, ngizathola impuphu, ngizathola isithebo. Ngoba kwakathesi ngiyakhumbula ugogo wami wathi 13 pension ngingakukhumbula enhliziyo yami yabuhlungu, wayethola $10 ngenyanga. I-$10 ekadithenga then ibithenga kumbe izinto ezimbili lochago. Ucabanga ukuthi umuntu uyabesebenza iminyaka yonke leyi, but nxa sekumele umuntu aphumule athole ukuthi iindleko zakhe zezithuthuku zakhe ukuthi zibuye njani, zingasabuyi. So yi-project ade ngisayenza ncediswa ngabanye abakhonapha futhi iingcithi zalapha, ukuthi ngokuyaphela komnyaka sibili iyabe isikhatshana.
Liyabe lisenzani sibili?
Yikudinga izindlela ezokunceda abantu ukuthi balungisele ukuthatha i-retirement. Ukuthi umuntu nxa ususiya retire ube kwazi ukuthi kule mali evele ezahlala ikhona ezakunceda. Athi lawa siyethu imisebenzi ukuthi uyathi uphela umsebenzi eZimbabwe usuphiwe ilamsam iphela phambi kwakusasa. But le ebuya nyanga zonke iyabe isincane isingasenelisi vele lokubhadala irenti. So sizama ukuthola indlela zokuthi ukuthi umuntu enelise ukuthi abhadale irenti, umuntu enelise ukuthi ngemva kokuretire akwanise ukuthi laye ebelokhu esidlisa inkwa, akwanise ukuthi inyama labo abelokhu etsheba ngayo. Nothi ukuthi umuntu ngokuretire sokuyikudubeka umuntu esesiyakufa. Yikho abantu bengaretire ngenxa yokuthi inhlelo ze-retirement ezikhona ngkhaya azibavumeli ukuthi umuntu uzathuthu kanjani, uzaphila njani. So yinto kade besangincedisa yona izincishi zangapha ukuthi siwulungise. And ngethemba lapho umnyaka usiyaphela kumbe usuphakathi kuyabe sekukhanya ukuthi kuya ngakhi.
Ebengikubuza lapha yikuthi bengizama ukucabanga ukuthi enanana lizahamba liyefundisa ngaba kusemakolitshini na kumbe ezinkonzweni kumbe ngaphi kwangikhona sibili ukuthi abantu bazilungiselele ngoba lolu luhlelo lami engengangena kilo olokuthenga ama-insurance ama-life policies ukuthi ububeke imali eceleni lapho nxa usuluphele ngokungathembeli kupension yona leyo kuphela eyasemsebenzini ngoba iyabe inlutshwana.
Lo ngunkosazana Zoliwe Zulu, isizalwane seZimbabwe esihlala eNew Jersey khonapha eMelika, obekhuluma lo Prasetis Jeremiah. Loke ngumculo ka Bob Marley. Singakehlukani ukuthi sikhangele ezinye indaba ezinye kade sikokhela lamhlanje. Inkokheli yohlangothi lwabasakhulayo kubandla leZANU-PF lamhlanje ingene umhlangano wokuqala selokhe kwenziwa extraordinary congress nyakenye. Unobhala ubona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe umnumzana Rex Tillerson wethekelela izwekazi leAfrika owakuqala. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalomhlanje. Oliver Lesayo ungukeeps Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.